yanga iri yekuita roll out Zimbabwe National Standardization Strategy yenyika. Saka apa ndirikureva kuti mugore ra 2015 Standards Association of Zimbabwe, iriyo the National Standards Body, yakaita developed a strategy and launched a strategy yema standards emuno munyika. Saka zvakaitika ndezvekuti kubva 2015 kusvika iri zvinezvi tanga tichimbo finalize, yakazoitwa endorsed kupera kwa 2017 na Minister of Industry and Commerce Ariye Honorable Dr. Mike Bima. Saka gore rinoeri manje tatanga basa rekuita roll out Zimbabwe National Standardization Strategy. Takatanga ne sector ye agriculture and food, pataka invite ma stakeholders vari mu sector imomo tichitaura nema standards kuti vanzwisise kuti ma standards anoreva chii, anovabatsira chii mu agriculture ne food sector. Tibva tazobva imomo takaenda mune imwe sector zvekare yanga iriyo building and construction sector. Takaita imwe workshop futi pataka invite ma stakeholders ari mu building and construction sector. Nezuro manje ndopatakazoita imwe workshop zvekare yanga iri yema policy makers nema parliamentarians, nekuti chinja tinoona ndechekuti maparliamentarians ma legislators emuno muZimbabwe ndo vanoita basa rekuita ma legislation emuno munyika, asi vanga vasina ruzivo rwema standards. Saka tinoona kuti zvakakosha zvikuru kuitira kuti pavanenge vachiita malaws avo payapaya vanofanira kushandisa mastandards.
Kana munhu akabvunza kuti National Standardization Strategy chii, mungamuti chii?
Ndinomuti mimo mastandards, mushona anonzi mimo, handiti mimo, anobatsira masectors kuti vave nenzira yekuita zvinhu zvavo mugwara. Ngatiti isusu semanufacturing, munoziva kuti kana munhu uchimanufacture uchashandisa zvinhu zvakawanda, maraw materials aunenge uchishandisa ngaashandiswe achiita value add, vachishandisa mimo dziya muvalue chain, ngangoti maprocesses ese avanenge vachiita vachishandisa mastandards kuitira kuti vaburise maproducts ari competitive, ari acceptable on the market, maproducts anokwanisa kuzodyiwa kana kuti kuzoshandiswa muno munyika nekuzoexportwa. Nekuti chinhu chatiri kuona chiri kunetsa, challenge iri kuitika muno muZimbabwe, tine ngangoti maSMEs akawanda ari kuproducea maproducts ari kuzoshayiwa market. Saka mastandards aya anovabatsira kuti vakwanise kuzowana mamarkets muno muZimbabwe nekunze zvakanaka. Ngangoti mangwana tinenge tiine imwe futi workshop. Takatarisa kuti tichazoita zvekare imwe workshop yema electrotechnical, asi tinodiwa panapa kushandisa mastandards zvekare kana tichiita basa redu, tichishandisa magetsi kana kuti tichiproducea maproducts anenge achinzi iyo ndo electrotechnical. Saka ndo basa ratiri kuita iroro under Zimbabwe National Standardization Strategy. Ndinovimba kuti kupera kwegore tinenge tapedza masectors ese kusanganisira nemaSMEs, nekuti maSMEs sekutaura kwandamboita anonidza kuti vazive kuti mastandards chii chinonzi standards, chii chinonzi mimo, mimo rinobatsira chii, rinoreducea macosts ako paunenge uchiproducea, rinokubatsira kuti paunenge uchiproducea haurambe uchingowesta maraw materials, unoproducea product ine quality inozokwanisa kushandisika zvakanaka munyika nekuzoexporta zvekare.